Mazima Neraka na Kamuri Zimbabwe ino Studio 7
Tishitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 26 2021 Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema-chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi abayiwa nhomba nhasi asina kuda kudomwa zita rake ati ange aine kutya kukuru asati abayiwa, asi iye zvino hana yake yadzikama.
Zvakanaka tindibayiwe as a nursing student and vamwe veijangu havasi kuda kubayiwa, sikana ngunoti ini ndikanobayiwawo zvinokwanisa kuencourage vamwe kuti vabayiwe, because so far hapana bedside effects atatitanzwa nezvazvo.
Mumwe mushandi wezveutano asina kuda kudomwa zita rake atiwo zvakakosha kuti ruzhinji rubayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Social media iri kubudisa shoko kuti munhu ari 60 and above haakwanisi kubayiwa, munhu ari 15 years and below haakwanisi kubayiwa. Please tinokumbira kuti munhu ngaabude mumba make aende anobayiwa.
Mumwe mushandi wezveutano anoti agutsikana pamusoro pamaitirwo ari kuitwa basa pakubayiwa kwenhomba.
Tingataure atingati muchirungu social media kuti iri kubudisa atingati unverified information nenyaya yevaccination. Saka tinokakurudzire vanhu veruzhinji kuti aiwazve imi munofanira kuteerera kureliable source of information kuno vanhu vekubazi reutano kune nyanzvi zveutano.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano ati anoona zvakakosha kuti pamboonekwa kuti nhomba inoshanda sei kune vari kubayiwa.
Ini ndikuona sechinhu chichangotanga unenge uchine kakutya kaunenge wakomukati vemihana yako, asi ndaida kungomirirawo vamwe vatinenge vabayiwawo kuti vari kuzvinzwa sei after mazuva maviri kana mazuva matatu, then tobva taona kuti pakanaka tochinda kunobayiwa.
Mumwe mushandi wehurumende anoti azviite kuti azvipire kubayiwa nhomba.
Yakabva kuChina. KuChina kwacho ndokwakanyanyofa vanhu vakawandisa, asiwo maChinese acho ndovogadzira vaccine yeyo. Voiunza kuno kuAfrica voti vanhu vabayiwe, vangavadi kutanga vatanga vaita maexperiments kana pamhuka kana kunyika kwavo first.
Mutauriri mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vati chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kufamba zvakanaka, uye havasati vanzwa zvakaipa zvati zvaitika kubva musi wachatanga.
Ndaka tendererawo kuManicaland province muri mudistrict reBohera paMurambinda Mission Hospital. Tichiona kuti zvinhu mishonga yakasvika here, zviro kwazvo mishonga yakasvika zvakanaka, uye vanhu vari kubayiwa here, vanhu vanga vachibayiwa zvakanaka vatingati mahealth workers paMurambinda. Handingati pane chatitanzwa, hatingati maadverse events.
Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose vainge vave zviuru gumi nechimwe nevanomwe. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, ukuwo vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nacho chirwere ichi nezuro wakare. Chirwere ichi chauraya vanhu chiuru nemakumi mashanu nevasere, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana 35,994. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Nyanzvi munyadze hutano uye vaimbove mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti kushomeka kwevanhu vari kubaiwa nhomba yeCOVID-19 pane vari kutarisirwa hazvisi zvinhu zvinoshamisa nekuti nyika dzose dziri kubaya vanhu nhomba kusanganisira America dzakasanganawo nematambudziko akadai asi vati mumasvondo anotevera vanotarisira kuti vanhu vakawanda vanenge vobaiwa nhomba iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Zvagara kana chinhu chose chichitanga chinotitorei nguva kuti chisvike pane zvinenge zvichitarisirwa. Saka muchaona kuti saipapa nhomba iyo kana kuti vaccine iripo iyo yeSinopharm kwakauya 200,000 doses.
Saka pane nhomba yakabva kuChina iyi panotarisirwa kuti pabaiwe vanhu vangani?
200,000 doses idzo dzidzi dzino divide into two pakuti munhu anenge achifanira kuti akaona dosi yokutanga kana kwapera mazuva 21 kana kuti 3 weeks agowana dosi yepiri. Saka pa 200,000 doses pari kutarisirwa kuti pabaiwe vanhu 100,000. Saka nyangwe muchitarisa muchaona kuti kana vaccine iyo yauya sekuya kwayakaita inofanira kuti isvitswe kune vaya vanofanira kuti vabaiwe vaccine yacho. Distribution yacho kungava kumaguta makuru kuzvipatara vatingati vanobaiwa vatingati frontline health workers vanosanganisira vanoshanda mune zveutano uyewo vanoshanda mumasecurity sector vakaita semapurisa semasoja maprison officers navamwe nyangwe namavapepeti venhau majournalists vanotarisirwa vaya vanowanza kunge vachisangana navanhu kakawanda ndo vatingati vatonzi mafrontline health workers kuitira kuti vakwanise kudziviririka. Saka muchaona kuti izvozvo zvinotora nguva hazvi zvinhu nyore zvinongoti chatouya chitouya nokuti zvofanira kuti zvisvitswe kuzvipatara zvinofanira kusvitswa kunzvimbo dzinofanira kubayiwa vanhu vanhu vanofanira kukurudzirwa vanhu vanofanira kuwana dzidziso yekukurudzirwa kunobayiwa nokuti hazvimanikidzwi munhu ndokunga hurumende yakataura kudarikidza nebazi rezveutano kuti hazvisi zvinomanikidzwa kuti kana asina kubayiwa hazowani zvakati.
Saka dzidziso inenge yakanangana nekuudza vanhu kuti kudii chaizvo Dr. Maida?
Vanhu vanotongodzidziswa kuti kubayiwa nhomba iyoyi zvinobatsira kuti zvidzivirire kuti usazobatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu abayiwa anenge awana kudzivirirwa pachipa utachiona hweCOVID-19. Saka panoda dzidziso nokuda kwekuti zvakawanda zvinobuda mumasocial media nemamidhia akasiyana-siyana zvinoita sezvinorwisana nokuti vanhu vange vachitora kana kupiwa vaccine iyoyi ingava yeSinopharm kana nedzimwe vaccine. Muchaona kuti kuna vamwe vanenge vachitaura kuti haina hainyatsi kudzivirira sezvinotarisirwa haina kunyatsa kutestiwa zvakanaka.
Ko kumakere ikoko tiri kunzwa kuti kune rimwewo dambudziko zvakare?
Vamwe vanoudziwawo kuti muchitenderi muzvitenderi zvavo kuti ukaitora unenge watopiwa gwapa re666 rekwasatan. Saka vamwe vanobva vakunga kuti kana zvakadero ini handingatori vaccine iyoyi. Saka vanhu vanenge vaine pfungwa dzakawanda asi vachingokurudzirwa zvakare kudarikidza nezveveutano kuti aiwa kana ukabayiwa nhomba iyoyi kana vaccine iyoyi zvinokubatsira.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vaimbove mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunhare vari muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari kushora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba vanogona kuzotadza kuwana mabasa muhurumende. VaMnangagwa vanonzi vakataura mashoko aya nezuro.
Haumaniki zvekubayiwa tichasvika nguva yekuti kana asina kubayiwa awani basa. Kana asina kubayiwa haukwizvupiko basi. Saka otoona kuti oita sei.
VaMnangagwa vanonzi vakati zvakare vanhu vasina kubayiwa nhomba iyi vanokwanisa kuzotadza kupira mabhazi ezupuko izvo zvashorwa zvikuru navaMavhinga. Studio 7 inakwanisa kunzwa diri rehurumende pamashoko avamunangagwa. Asi vamadzinga vanoti bumbiro remitemo yenyika haribvumidze kuti vanhu vamanikidzwe kuita zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Vanhu havafaniri kumanikidzwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vakanganisa kutaura kuti vanenge vasina kubayiwa nhomba vanozonyimwa mabasa kana kurambidzwa kukwira mabhazi yakafanana nezupko.
Sei muri kudaro?
Pane zvikonzero zvakawanda pautano zvinogona kuita kuti vanhu vasabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, kusanganisira kuti vamwe vanenge vaine mumatenda akasanganisira utachiwana hweshuramatongo vanenge vachinzi havafaniri kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19, kune vamwewo vanenge vachinzi nekuda kwezero ravo rinenge rava mberi kana kuti risenge risati rakwana havafaniri kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Semienzaniso, iko zvino tingabvunza kuti ivo vamunangagwa vakabayiwa here nhomba yekudzivirira COVID-19 kana vasina, nemhaka yei vasina kubayiwa?
Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende zviri pamutemo takatarisa nyaya yenhomba iyoyi yeCOVID-19?
Mukuru wenyika ngaatungamidze vana chiremba, vana mazvikokota vanoziva, vanotsanangurira vanhu, vodzidzisa nyika yeZimbabwe pamusoro pekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvisina kumanikidza mukati. Chakakosha kuzivisa vanhu nekuziva kuti mukati memhuri yeZimbabwe kune vamwe vasingakwanisi kuti vapfuwe kana kuti vabayiwe nhomba iyoyo nekuda kwezvimwe zvikonzero zviripo. Saka hapana rusarura rungaitwa kutyora kodzero kana zvonzi vasina kupewa nhomba havakwanisi kukwira mabhazi ehurumende yezupko kana kuti havakwanisi kutaura mabasa. Hazvisi izvo, hazvina kutsarukana pasi peumbiro remutemo renyika reZimbabwe. Kodzero dzinoti munhu wese ngaaremekedzwe kana paine zvikonzero vana chiremba vanoziva. Hazvisi zvikonzero zvingashambadzwa kunzi kune mhaka yei usina kubayiwa, nekuti zvinenge zviri pakati pachiremba nemunhu ari kurapwa.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kujamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Asi vamwe vavasungwa navo vari nhengo nhatu dzeZimbabwe National Students Union vachiri muchitokisi. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasungwa nemapurisa mushure mekunge vatora mufananidzo wenhengo nhatu dzezinasu idzo dzange dzasungwa padare. Vamafunda vanoti vambochengetwa pakamba yemapurisa epadare vakazoendeswa kuHarare Central uko vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta ezHR pamwe nemukuru wemapurisa muHarare.
Ndazvama kuvaudzawo kuti patori nemashoko akataurwa neZimbabwe Media Commission anotsigirwa nehurumende, anotsigirwa nawaponat kana mutauri wemapurisa. Ndikavaudza kuti mukangocheka nawo vanokuudza kuti pozishoni yakamira sei pakushandisa makadhi emuna 2019 na 2020. Asi wandisunga wanga asina naubvunzwa izvozvo, vatongoinsista kuti kadhi rako rakaexpire, tipe kadhi chaira.
Nhengo dzezinasu dzinoti tapiwa naShechiriga, Liam Kanenga naNenzi Njege idzo dzange dzauya kudare kuzotsigira vaimbo vemunyori wesangano iri. Vamakomborero haruzivishe dzasungirwa nyaya yekufamba-famba padare zvisina mwero. Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasiya nhengo idzi dziri muchitokisi paHarare Central uye hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravo kuti tinzwe kuti nyaya yavo yave papi pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutongi wedare Amai Wongai Muchuchuti Guriro vapa mutongo wekuti vaharuzivishe vagare muchirongo kudzamara national lockdown yapera mushure mokunge vatadza kuuya kudare musi wa22 Chivabvu gore rapfuura panyaya yavaipomerwa yekuratidzira zviri kunze kwemitemo. Asi gweta ravaharuzivishe vaobeishava vati vaharuzivishe vakaenda kudare musi uyu asi vakarambidzwa kupinda sezvo mapurisa akati zita ravo rainge risipo pavanhu vaifanira kupinda mudare musi uyu. vati havana mufaro nemutongo wapiwa nedare nhasi.
Yabva yanzi mari yese yavakapa sechibatiso kuti vatongo vachibva kumba yabva yatorwa yabva yaenda kuhurumende. Unova mutongo unosiririsa watisiri kufara nawo tichatora tano ekuenda matare makuru High Court kuti nyaya yakadaro itariswe.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vari kudzokera kudare svondo rinouya sezvo vaharuzivishe vaine dzimwe mhosva dzakafanana neange iri mudare nhasi.
Pane mawaranzi anokwana kuita maviri matatu abva abudiswa navamuchuchisi anotaridza kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi gore rapera rimwe chetero havana kuuya kudare mune imwewo nyaya yakasiyana neiyi. Vabva vabudisa zvekare nyaya yekuti gore rapera rimwe chetero havana kuenda kunozviratidza kumapurisa sezvakanga zvatongwa nedare as part of his bail conditions.
Mune imwewo nyaya vaimbo vegurukota rematunhu vaIgnatius Chombo avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa vanhu mastend muHarare nepazvimba zviri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Gweta ravachombo Professor Love Momaduku vati dare rawedzera zvimwe zviga zvekuti vachombo vatevedze pamusoro pezvimwe zvavakapiwa nedare pane dzimwe nyaya dzavari kupomerwa.
Changozoitwa ndechekuti vamuzi vawedzere imwe title deed. Vane title deed yavakasarenda pane macharges avanga vainawo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachombo vagutsa dare kuti havasi kuzotiza nyaya yavo isati yatongwa sezvo vakatomboenda kuSouth Africa vakadzoka kapfumbamwe. Zvichakadai, Zimbabwe Electoral Commission yazivisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti bato reZANU-PF radoma vaFrederick Shava naMai Dorothy Mabika kuti vatore zvigaro zvakasiyiwa muSenate nekushaya kwavasivusiso moyo mudunhu reMidlands naDr. Ellen Gwaradzimba kumaNikaland. VaShava ndivo vakadomwa kuti vatore chigaro chegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakacherechedza kusvitsa kwenhomba dzeCovid-19 dzabayiwa vanhu mamiriyoni makumi mashanu panguva iyo vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana mashanu. Uwandu uhu wakasvika mukati memazuva makumi matatu nemanomwe kubva musi watanga vaBiden kushanda. Uwandu uhu wasvika pachidimbu chevanhu mamiriyoni zana avo vaBiden vakati vachabaya nhomba mukati memazuva zana kubva musi wavatoreswa mhiko semutungamiri weAmerica. Mwedzi uno makore matatu apfuura, chikwata chevarwisi cheBoko Haram chakapamba vasikana zana negumi pachikoro chiri mudunhu reDapchi muNigeria. Mumwe wevasikana ava Lee Sharibu achiri muhunhapwa, asi vabereki vake vari kugara vaine tarisiro yekuti mwanasikana wavo acharegedzwa nechikwata ichi kuti ave munhu akasununguka. Asi vabereki vake vanoti hurumende yemuNigeria hapana zvairi kuita mukuona kuti musikana uyu abviswa muhunhapwa. Kunyange hurumende yakati vamwe vemabhizimisi vavhure vachitevedza mitemo yekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19, vakawanda vavo vari kutadza kuvhura sezvo vasina marezenisi, magwaro ebazi reZimbabwe Revenue Authority pamwe nekutadza kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid here kana kuti kwete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kawanda vanoti vari kutadza kuzadzisa zviri kudikanwa nekuda kwekushaya mari sezvo vanga vasingashande kwenguva yakareba kubva gore rapera paivharwa nyika. Mumwe anotengesa zvinhu zvemagetsi vaJoram Shoshe vanoti mari dzemitero dzakawanda. VaShoshe vanoti vanofanirwa kubhadhara madhora zviuru makumi maviri vachiti havana mari sezvo vanga vasingashande nekuda kwekuvharwa kwenyika.
And moreover, tiri kuti isusu gore rakapera takabhadhara mashop license aya and we only operated for less than 4 months. Mwuzi gore risi rakapera takavhara, but we had paid more the full amount zvatabhadhara mari dzese. Rino tatotyirwa futi dzimwe 2 months. Hatiziziva kuti mutungamiri wenyika achadii, achawedzera here kana kuti asi kuwedzera. Tobva tabhadhara mamari dzavari kutaura izvozvo. To us Muchauri wekanzuri
chinoi vatichawa na mulauzi vanoti marizinesi ava asi kudhura vachiti mari dzemitero dzakazewa pakuumbwa bhajeti nevagari vemuguta.
Kwete malaisensi haasi kudhura. Ndinofunga kuti pose patino tisati taita budget redu tisati takwidza tinodaidza vese vanokodzera kunge varipo kubvira kuma residency, ma shop owners, ma stakeholders edu ese. Zvokuti yakanyanya kwete haina kunyanya zvinhu zvatinenge takatogadzira mushure mwekunge tawirirana nevemashops.
Vamulaudzi vanoti chinoshamisa ndechekuti vanhu vanobhadhara mari yemidhuri inodarika madhora makumi mashanu ekuamerica pamwedzi wega wega, asi vanodhurirwa nemari inoita madhora zviuru makumi maviri emari yemunyika inobhadharwa kamwe chete pagore. Nyanje zvemari vachishanda vakazvimirira muchinoi vachipa vanhu ruzivo munyaya dzemitero vakazibheti madzivanyika vanoti mari dzemitero hadzina kuwanda, asi kuti hunhu hwevanhu hwekusada kubhadhara mari dzemarezinesi nemitero hwazara munyika. Vamadzivanyika vanoti chimwewo chinoita kuti vanhu vasade kubhadhara inyaya yekuti havaone kushandiswa kwemari dzavanenge vabhadhara.
Chavanoona vawanda vanonyunyuta nemashandisiro anoita mari dzavanobvisa setax zvavanozowana nezvino zvavanobvisa hazvienderani. Takawana kuti vanhu vanorwadziwa nekuti mari yavanobvisa nezvainozoshanda inireteni hazvina kufanana. Semenzaniso kanzuru yatiri yechinoi, izvozvi munhu anomanikidzwa kuti anofanira kunge ane residence, asi mamwe mapremises aakolekte mabhini mamwe dzimwe nzira dzatofambisa nyange nemitovha yatinenge tinayo dzakashata. Uchiya kubaza uchiwa nemitovha yakashata moto yako yafa, but unosvika tena kanzuru yakamira ichibhadhara chiresidence.
Vamadzivanyika vanoti kanzuru yechinoi inofanirwa kubvumidza kuti vanhu vabhadhare mari muzvidimbu pagore.
Mukushanda mutero inenge iri shoma, mari inonzwisika, asi dai vainotendera kuti vanhu vabhadhare mutero pavanokwanisa kana kwanga kotali kana achidawo laisi neukasika kubhadhara neukasika zvaibatsira vanhu. Nokuti imwe chalenji yatinayo ndokuti senyika yedu yezimbabwe kubva gore rapera muna Machi takati malockdown asingaperi. Izvozvi takatanga gore tiri malockdown, munhu ari kunzi adzokera ada kutesta COVID, apedza kutesta vashandi vake secovid anofanira kubhadhara resinesi rese in full. Akasadaro vakomana vemutemo polisi vanenge vachimuteerera chida kumusunga.
Pamutemo wekanzuru munhu anofanirwa kubhadhara mari yeresinesi yose asati atanga kushanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nemabasa avo munguva ino yeCovid-19 vanoti vari kutambura zvikuru sezvo vasina chekubata. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Umwe vanhu vakarasikirwa nemabasa valak moyo vanoti ivo nemhuri yavo vave kudya kamwe chete pazuva kubva pavakasiya basa kukambani yavaishanda saplamba. Vamoyo vanoti basa ravo rinokwanisa kuraramisa mhuri yavo, asi iko zvino havakwanisi kuenda kunoita basa iri sezvo vasina tsamba inovapa mvumo yokuenda kunzvimbo yavanenge vadaidzwa.
Ramboshanda ku Old Mutual for 10 years dabatazo retrenchwa. Saka iye zvine izvi COVID yatidzorera pasi nekuti hakuna kwatinofamba tichienda vanenge vachida tsamba. Haiwa, COVID yatiwisira pasi. Mararamiro acho ndeyayongoti kutambura kutambura. Takatokanzira mamwe manews yataidya. Saka iye zvino izvi takutodya once.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri muzvare Melissa Jairosi, avo vane degree reengineering vanoti vakapererwa nebasa munanya mavhuvhu gore rakapera pakambani inoita zvokuvaka. Vanoti nekushaya chekuita vakafunga kuita basa rekutengesa hembe dzemumabhero nemuriwo wavanotenga kumbare sezvo vari kushaya basa ravakadzidzira kuEngland.
Palockdown yakutanga takangotanga zvingonzi tizi maessential services. Saka inini pareception ndandisisiri needed, so ndambotanga chimbobhadharwa first 3 months, then obva vatatisha kubhadhara kubva muna May kana uso badara ndeni muna August mbupataka tuzo ndizhunya mabasa kusisina saka kubai papo vanangotanga kungotengesa ndituni msika wangu kumba kwa kupamba pangu
mumwe mzimai amai Mariana Makuya na vanoti waka miswa basa wachangotanga kupfuya huku kumba kwa vozo kuti ndizo zaveko warara misa asi vanoti business radzikira nokuti vanhu vaitengesera huku idzi kuma hofisi emuguta waka miswa oma basa uye mahofisi makuru akavharwa kubva gore rakapera.
Huko apa ndaienda kunotengesera mahofisi. Saka manje iko zvezvi hakuna vakawanda vari kutengesa mutaoni macho. Hukudza chonengwa kungotengesera vanhu vashoma kumba. Ende vanhu vacho vari kumba vacho vazhinji vacho vasienda kubata.
Muzvare dadisai mudzi wepasi vanoti vakadzingwa basa muchitoro chinotengesa zvokudya nembatya. Zvokuti vave kushanda mumba memumwe mudzimai ane tax shop pamba pake. Asi vanoti Maria vanotambira haisiku vakwanira nemhuri yavo.
Ndaishando basa remusupermarket, but iko zvinezvi pakaipa chatombokwanisana kuti tione kushanda kwachona kuti tichengete mhuri dzedu hazvatoiti. Iko zvino takungoitawo zvekungoshanda mudzimba kuti tione mari dzekuchengeta mhuri, haisi kutombotikwanira mari yacho.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Gift Mutasa vanoti panofanirwa kuitwa hurukuro nehurumende kuti pawanikwe nzira dzokubatsira vanhu vane mabhizimisi akaparara uye nekubatsira vanhu vakadzingwa mabasa nenyaya yeCOVID-19 iyo yakavharisa nyika.
Panoda kuti paitwe paiswe mari yekubatsira vari kutambudzika. Panoda kuti paiswe mari yekusumudza vane mabhizinesi madiki vasingachatogoni kusumuka nokuti mari dzavo dzakatopera mukudya munguva yakavharwa nyika. Panoda mari zvekubatsira mabhizinesi kunyange makuru akakanganisika ndambotaura akaita sematourism, transport nemamwe maservice sectors. Vanoda kubatsirwa zvinhu izvozvo zvisikasaitwa pakati paitwa hurukuro dzakadaro nyika inotadza kumuka zvachose.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakarasikirwa nemabasa avo nekuda kwecovid-19. Hurukota revashandi nemagariro evanhu akanaka Profesa Paul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende ine hurongwa hwekubatsira vanhu vakarasikirwa nemabasa avo munguva ino yecovid-19. Asi sangano anomirira vagari pamwe nevashandi munyika anoti hapana ruyamuro rwuri kupiwa vanhu nehurumende kuti vabatsirikane munguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chelaidzo kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pasi rose munguva ino yekurwisa dambudziko recovid-19.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezo nguye dia pera rigaiti mbote alisa misoro ye na uzedu za nasi. Chirongwa chekuba ya vanu nomba ye COVID-19 chapinda muzivaresha anu nasi asivani wa shoma vachibai wa nomba ii. Mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira ya mafunda vambo sungwa ni mapurisa asiva kazo regezwa. Makamba ni madiki oche machema ni mitiero ya harikunza abvise ni makanzuru. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vateereri, ndosangana nenyu zvakare mangwana.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNhlolanja 2021 uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi kulabantu abalutshwane asebehlabe ijekiseni yomuthi weSinopharm vaccine njalo okwakhathesi bakumashumi amathathu lambili ekhulwini 32% kuphela.
Sone ivaccine lene iyasejabantu sona uthi abantu bayasesha abalutshwane ngendlela yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani, iyancedisa njani.
Omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo namhla usole uhulumende lamapholisa ngathi yikuchitha-chitha imbuthano ayiqoqa labantu bemaNdebeleni esithi kuloncindezelo.
Abantu benkosi bathwele nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondoni.
Wayengumphathi ntambo ezavelo umnumzana Ignatius Chombo sephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso e-bail njalo uzamiswa imthethwandaba mhlaka 12 kuMbimbitho. Kuhlelo woza Friday namuhla sihamba leqembu lerumba elisukumasihambe liphethe idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lokuthi abantu abangamashumi amathathu lane 34 sebehlaselwe ligciwane le-coronavirus. Wathi ababili babhubha nge-COVID-19 kunsukwana ezedluleyo. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo onyakenye selifika phose inkulungwane ezingamashumi amane, 34,994, labulala abedlula inkulungwane eyodwa, 1,458. Kusenjalo, iKhansili yakoBulawayo ithi kulabantu abalutshwana asebehlabe ijekiseni yomuthi weSinopharm vaccine njalo okwakhathesi bakumashumi amathathu lambili ekhulwini 32% okulinani lalabo asebehlabile liqathaniswa labalikhangeleleyo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kuhlelo lolu lungene kulanga lesihlanu lamhla njalo babikwa balutshwane abalwamukelayo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuba kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesine sekuhlatshwe izisebenzi zezempilakahle ezifika phose inkulungwane i-998. Uthe sebebumbe elinye iqembu lesihlanu elihamba libhoda lincedisa ukuhlaba izisebenzi koBulawayo ezingathola igcikwane lula ngenxa yemisebenzi yazo. Ingcwethi kwezempilakahle sezithe ijekiseni leyi Iyo kuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengeminye yonke imithi, ilakho ukulethela abantu ezinye izinyalo ezivalisa ubuhlungu lapho umuntu ahlatshwe khona, ukuchaya likhanda, uqhuqho kumbe ukugijinyiswa yisisu, kodwa labo asebehlabile kobulawayo bathi abakaziboni lezi zibonakaliso. Umnumzana Harold Ndlovu, umongi esibhedlela sempilo, uthi kakatshengiseli okungakhangelelwanga kujekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Vaccine ayiqali lamuhla. Abantu bethu bayahlatshwa ivaccine ukuthi bavikeleke kumkhuhlane nxa bezalwa. So mina ngiyokuthethe ngale ndlela ngahlaba ivaccine. Kangizange ngizwe ikhanda lokuqhuqha kumbe ngigijinyiswa yisisu. Lokhu ngiqinile emzimbeni ngemva kokuhlaba ivaccine. Kasivikelekeni kumkhuhlane lo osuqedele imiphefumulo eminingi. Kasisizeni sure.
Lokhu kusekelwe ngonkosikazi Ayanda Hlabangani, umongi othi uzizwa iqinile emzimbeni.
Mina ngihlabile ivaccine ye-COVID. Leli lelanga lami lesibili ngihlatshiwe. Ngizwa ubuhlungu obukhatshana engalweni engihlatshwe kiyo. Kuphela kodwa angikezwa amanye ama-side effects. Okumele sibekwazi ukuthi wonke amaphilisi kumbe imithi alama-side effects, kodwa siba lokukhathazeka uma lokhu kungenza umuntu agule alale phansi. Mina ngizwa umzimba wami ulokhu ufana. Ngibona i-vaccine yisefu ukuthi siyihlabe.
Asizweni imbono kamnumzana Thulani Moyo ngalolu daba.
Angikabi nenkinga enhlangabezana naye ngale vaccine abaye bathi ukusihlaba yona. Asisukumeni siyehlaba i-vaccine leyo. Ekugcineni yithi esiyothola ukuphila. Njalo yithi esiyokwanisa ukuthi sikwanise ukuqhubeka ngempilo esasiphele siziphila ezansuku zonke, ukubana asisabanjelelwa ukungena e-town lasemsebenzini. Sesikwanisa ukuthi senelise ukuthi sihambe.
Udokotela Rogers Magigo, omunye njalo ohlatshiweyo, uyalandisa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaye emsebenzini lanamuhla day 2. Lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, ziyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo. Iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines, ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole ivaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphela ngolwesithathu oluzayo, lapho okukhangelelwe ukuthi kuza kuba sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,600, kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga angamachumi amabili lasitshiyagalombili, i-28 days. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi zidaniswa inkulumo kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ephambana lebikhulunywa sonke isikhathi yokuthi akula muntu ozabanjwa ngamandla okuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubekhuluma eNyamandlovu kunhlelo zokuphawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Uthe abangahlatshwanga ijekiseni le balakho ukubhekana lobunzima kwela kusasa, ngoba bengasozibanelisa ukusebenzisa inhlelo zomphakathi ezifana lokugada amabhasi asetshenziswa ngumuntu wonke. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa.
Isikhulumeli
senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, usola amazwi kamongameli Mnangagwa.
Yiyo into esihlala sikhuluma leyi ukuthi uhulumende wethu uindicator left yena abe ese turn right. Ukunkulumo yona leyo ucina yena esethusela abantu esefaka ama threats esithi yena umuntu eyabe engahlatshwanga ivaccine lay gasoze azuze umsebenzi njalo gasoze avunyezwe ukugada ipublic transport. Yinto esijanisayo njalo yinto esimangalisayo. Kuthi kuthi uhulumende kutshengisa ukuthi gala plan ezwayo.
Umhlali weHighfields eHarare uMnumzana Majaha Ncube uthi iyamphika linkulumo kamongameli.
Ekuqaleni wathi yena umuntu ofuna ukuhlatshwa uyahlatshwa, ongafuniyo uyayekela. Khathesi setshintsha istatement, ungakhangela futhi yena akakahlatshwa kodwa sefuna wonke umuntu ahlabe. Nxa ungahlatshwanga usafumani lo msebenzi, awusakwanisa ukugada usupco. Akukho fair lokhu ngoba into leyo imele ibe yi-choice yakho. Uma ufuna uyehlatshwa, uma ungafuni uyekele. Nokuthi lokhu asekwenza ukusifosa indirectly, asizwani lakho ke thina lokhu, akulaza freedom lapha. Ayisiyo into leyo esayilolayo inkululeko.
Imbiko iveza ukuthi bakhona abalokhe bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba bengasuthiswa yikusebenza kwalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus lilokhe liguquka isimo lisiba ngama-variants ehlukeneyo. Ndawonye kumele ele-China lithengisele le-Zimbabwe amajekiseni ayisigidi esilamakhulu athobaminwe mbili 1.8 million doses phezu kwala anikezwe ilizwe kungekho nhlawulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Waye ngumphathintambo wezabelo zemaphandleni lemadolobheni uMnumzana Ignatius Chombo usephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail njalo uzamiswa emthethwandaba mhlaka 12 kuMbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umantshi odayela eMajor Street eHarare uMnumzana Stanford Mambanje wethule isinqumo sakhe ngemva kokwenqabela imvumo izolo esithi ufuna isikhathi sokubala lokhu okulethwa ngamagqwetha akhe emthethwandaba. UMnumzana Chombo utshelwe ukuba anike idale yamaphepha endlu yakhe eseMount Pleasant ahlale kukheli ethi 157 Shawasha njalo azise emapholiseni kabili ngeviki ngemva kwamaviki amabili. Igqwetha lakhe uMnumzana Lavu Momaduku uchasise ngokuphiwa kwakhe ibheyili.
UMantshi usiphile ibail kumele alandele iziqondiso zakhe zakuqala, kumele ahambise amaphepha akhe endlu.
UMaduku uthi uthabile ngesinqumo lesi.
Sithabe kakhulu ukuba uMantshi wenze umsebenzi wakhe kakuhle, usebenzise umthetho kakuhle ngoba bekungela lutho olungenza uChombo angalandeli iziqondiso zebail.
UMnumzana Chombo wethesa amacala amahlanu awukusebenzisa ngokungekho emthethweni amandla akhe njengesiphathamandla lecala elilodwa lokugwelegwele. Abatshutshisi benqabile ukuba aphiwe imvumo yebail besithi njengomuntu owayengumphathintambo ulakho ukugada indizamtshina aphume elizweni njalo engaphambanisa abafakazi bakarhulumende. Amagqwetha akhe ayaphikisa icala leli esithi uChombo kumele aphiwe ibheyili. Abatshutshisi bathi uChombo wagxila abantu kudaba lokwabiwa kwezitanda ephathe ngumphathintambo kakhulumende wezabelo. Kolunye udaba olwela amalungelo oluntu uMnumzana Makomborela uZiwishe ukhitshelwe ibheyili kumacala akhe akudala ngesikhathi emisa phambi kukaMantshi uNkosazana Vungai Mtshutshuthi Guwiro. UGuwiro uveze ukuba uMakomborela wethesa yamacala okufuna ukutshotshozela uDlakela uzaphenduka edale mhlaka-2 kuMbimbitho uvikezayo. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthe imthethwandaba itshengisela ukusekela abantu bezanu-P F.
Siyabona ukuthi uMnumzana u-Ignatius Chombo unikwe ibheyi kodwa singakhangela njalo siyabona ukuthi hatshi labo abalwela amalungelo abantu baye bencitshwa amabheyi nxa bengabotshwa. Kutshengisela ukuthi amadale ethu nxa kungelakho ukuphanjaniswa asebenza kahle kahle ngoba ibail ilungile lomuntu vele kodwa nxa singena indaba zabantu abalela amalungelo abantu babe sibe yetshelwa yilabo abakhokhelayo abayenza ezombusazwe
kusenjalo izifundi zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ezivalisa unenzi njenge uTapiwa Nashe Chirita Lulaye Mkanenga zibotshiwe edale likamanji lapho ebezizosekela omunye wazo umnumzana Haruzivishe isikhulumeni seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Khumbira Mafunda yena oyithathe lezi ndaba ubotshwe okwesikhatshana wasekhishwa ngemva kokothesa icala lokusebenzisa incwadi yokuba yintathe lezi ndaba eyominyaka ka-2019 ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingumlondolozi Ndlovu.
Omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo namhla usole uhulumende lamapholisa ngokuchitha-chitha imbuthano ayiqoqa labantu bemaNdebeleni esithi kulongcindezelo. Sixoxele umnumzana Khumalo ngemva kokwethula kwakhe amazwi la.
Ngiyabonga ithuba elihle. Abantu benkosi bathwele nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokhuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona, ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondonye, sime ndawonye. Engikukhulumayo lingilalele liwenze ukuze kube lula la kimi ngoba khathesi njengoba ubhubhane lusenze nje kulabantu esesikhulumisana labo abangasitholela losizo kodwa nxa bengaboni umuntu emuva kuba nzima yikho sekumele kukhanye ukuthi umthwakazi ngobani. Nxa umthwakazi usukhanya, nxa ukhulumisana labantu, bebona abantwana bakho ngemva kwakho bekhala izinyembezi ngobuhlungu ababuzwayo, bengafuni ukuba lapha bakhona. Usizo lwakhona lubuya ngokushesha. Njalo akusoze kuthathe isikhathi lokhu. Okukhanyayo abantu abakubonayo lokhu, ayisikho okungakhona ngesimo sakhona phezulu. Izinto seziguqukile njalo abantu bangabi lobugwala bangesabi bengavumi futhi ukuthathela izinto zabo ngabanye abantu nxa imibiko yabo ingafikiswa izinduna kumbe laba abantu abazabakhetha nxa izinduna zimadolo nzima ifike ngapha ngesigodlweni sizabonisana ngokunengi sibona ukuthi kuhamba njani. Kodwa lanxa kunjani, mina lalaba engisebenza labo, kunengi esesizaqala ukuwenza ukuze sifinyelele ebantwini. Usizo lufike kubo. Kunengi osekumele siqale ukukuveza ebantwini. Kodwa labo kabavele, bangaze bahlala babe ngamadela. Siyabonga.
Lowo ngumnumzana Rafael Khumalo omunye wabaziwa njengenkosi yamaNdebele ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Lithiye njalo indlebe kulona lolu uhlelo lapho esizaqhubeka khona kabanzi ngengxoxo yethu lomnumzana Khumalo lamazwi awethulela isizwe sikamthwakazi. Live Talk namhlanje sicubungula ukuphathelane le-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa amajekiseni okuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ikomiti yePerovia isigcizelele ukuthi abantu abadlula amakhulu amane 470 ababikwa bebengahlatshwa ngayijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 eSinopharm bayithola ngempela phambeleni kwabanye. wele Russia ibomba idilize indlu yokudlela yalimaza abantu abathathu eNevshin Novgorod njalo imbangela ayikazakali. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Udubo lokuthunjwa kumbe ukuyengwa ngendlela ezehlukeneyo kwabantu besiyathengiswa kwamanye amazwe, i-human trafficking, ngolunye lwenhlupho ezikhathaza uhulumende weMelika kwezokudlelana lamanye amazwe omhlaba. Uhulumende omutsha othethe intambo zombuso ekuqaliseni komnyaka uhle waqala ngenyanga kaNhlolanja, lapho kunanzwa khona ukuhlukunyezwa kwabantu ngokugqilazwa e-National Slavery and Human Trafficking Month. Uhulumende weMelika uqale ukunanza lenyanga ngale ndlela ngemva kwesiqondiso ezithu ulwa ngumongameli. Ugatsha olubona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba olwe State Department luhle lwazisa ngokunanzwa kwale inyanga ekufungisweni ukuqala umsebenzi kukamongameli welizwe ngosuku olwe Inauguration Day. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken, uthi ukuphathwa kwalolu daba yiMelika kwavele kwaqalisela ezikhathini zombuso kamongameli Lincoln, ethi sekuyiminyaka elikhulu lengxenye 150 years kwenziwe isithembiso sikamongameli Lincoln sokugqiba umkhuba wokugqilaza abanye abantu. Kunje kulabantu abangabayizigidi ezingamashumi phose ezimbili lanhlanu, 24.9 million, abathathwa ngodlame kumbe ngokuyengwa ngendlela ezehlukeneyo emazweni omdabu besiyathengiswa njengezigqili kwamanye amazwe. USecretary Blinken kulapho ahle abeka usuku lukamhlaka Nhlolanja kumbe February 1, 2021 njengosuku lokunanza inkululeko yezigqili olwe National Freedom Day. Kunje umthetho ophathelane labathathwa ngodlame kumbe ukuyengwa emazweni abo beseyagqilazwa kwamanye owe State Department Trafficking in Persons kumbe ITIP kuloluhlu lwamazwe alomkhuba omubi wokubamba ngamandla abantwana beseyafundiswa ezokulwa besenziwa amasotsha bebancane abalisa iAfghanistan, Burma, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Iran le Iraq. Umbiko wabo gatsha lolu uveza ukuba iningi labathunjwa besiyathengiswa kwamanye amazwe phansi komkhuba owe human trafficking bavame ukusetshenziswa njengezigqili kwezokuthengisa ucansi. Umbiko we TIP ubika ukuba kunje uhulumende wele Cuba akalamthetho wokujezisa labo abafunyanywa begqilaza abantu loba abasebenzisa abanye abantu ukuthengisa ezocansi bethola bona inzuzo. Kwele Iran uhulumende ngokwakhe nguye obonakala isiphathamandla sakhe zisebenzisa abantwana ukuba ngamasotsha kanye lokuthengiswa kwabantwana nabadala abacina besetshenziswa kwezokuthengisa ucansi bengatholi bona inzuzo yalomsebenzi. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili kwethulwe umthetho owe Trafficking Victims Protection Act kumbe TVPA, lapho eleMelika elathembisa khona ngomnyaka ka-2000 ukuzinikela kwalo ukuqeda indlela ezintsha zokugqilaza abantu phakathi kwelizwe lasemhlabeni jikelele, kutsho abogatsha lwe-State Department. Ngokwethulwa lomthetho, eleMelika ligcizelela kwisithembiso senkululeko yomuntu wonke esimunyethwe iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe eze-Emancipation Proclamation.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu lerumba elisukuma sihambe liphethe idlalade lalo lesibili elithi Tshintsha Impilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngocweleyo.
Zinsizwa ezisacathulayo kwezomculo eziphuma enkayi kodwa zisabela zikwele South Africa. Nansi isikhulumeli seqembu uPhumzani Nyoni.
isukuma sihambe kuliqembu ke elikhokhelwa nguPhumzani Nyoni loZibusiso Ncube. Sidabuka ke eNkayi kosikhobokhobo esebhumana. Siqale ukukhipha indlela yakhe yokuqala ngo-2019 elelengoma ezingu-7 elisihloko esithi Umuntu Omnyama. Seza ke 2020 sazokhupha ke indlela nje le-2 elesihloko esithi Tshintsha Impilo.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Super Life, Kenani kanye lethi Okwami Ngokwezandla. Kuthenga idlalade nduna avalithola njani?
Silapha eSouth Africa eJohannesburg. Kuthi ukuthi ke sihlala eThembisa. Ikho lapho esitholakala khona. Uyazithengela idlalade lakho ela last year kaMuntu Omnyama, uwe njalo uthenge elika 2020. Inombolo zethu zocingo zithi 074 65 46 197. Ezesibili zithi 061 80 65 7 98. Kusho ukuthi ke izinombolo uya WhatsApp lapho, uyafona, uyasithola.
Yiwaphi amazwi ongawatshila abalandeli?
Sibonga kakhulu abathenga ama-original. Sibuye sixwayisela labo abasadinga ingoma zethu ezitaladini, kulabo abathengisa ngama-10 10. Sisithi hayi, uyafona kulezo nombolo esizimbisileyo lapho or WhatsApp, sikwazi ukuzokudelivela i-CD eli-original.
Baphuma ke enkundleni abafana besukuma sihambe ngale.
Iqembu lesukuma sihambe liphethe idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi Tshintsha Impilo. Singakehlukani, Ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi kulabantu abalutshwana sebesabe ijekiseni yomuthi weSinopharm vaccine. Owayengumphathintambo wezabelo zemaphandleni lemadolobheni umnumzana Ignatius Chombo usephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebheyi njalo uzamiswa emthethwandaba mhlaka 12 kuMbimbitho. Sizwe umbiko ovela komunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe nempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.